Munyori mbazi runona nekujikidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaJoybima vanoti vaJinping vane chikwata chanamuzvi nabhizimisi vakawanda avo vari kuuya kuzotsvaka mikana yekutanga mabhizimisi muZimbabwe. Pane makambani ekuChina ave kutoita mabasa akawanda munyika akaita sekuvandudza gwenya remagetsi rekuKariba, kuvandudza zvigayo zvemvura muHarare pamwe nekuvaka nhandare yendege kuVictoria Falls. Vakambomirira Zimbabwe kuChina zvakare vari gurukota rinoona nezve vakarwa hondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa vanoti nyika yese yakatarisira kushanya kwava Jinping uye kuchasimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi.
Raizvino taakuda kukama ukama ihwohwo nemachina tihuendese pane chimwe chidanho kuti mabhizinessmen ekuchina nemabhizinesi women ekuchina vaone Zimbabwe senyika yavanofara nayo kuti vaise mari dzavo. Dzave shasha vanhu ivava vamachina mabhizinessmen avo vachaunza mamwe mabrand names avusati mambonzwisisa, maakutozivana Huawei mafoni vabvisana Nokia, vanhu vaimboti Nokia Nokia izvinokwane Huawei.
Vamutsvangwa vati China ishamwari chayo yeZimbabwe, vakati ndiyo nyika yakaramba yakamira neZimbabwe apo yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzokumadokero.
For the first time now in 35 years maChina vari papi vari paKariba South vari kuvatirivakira magwenya. Iye zvino vari kuenda pari kuya president vachi vari kuna magwenya pawange 7 and 8 vari kutipa magwenya. Munhu anokupa masimba electricity egwenya ndiye anokuda. Zvino munovinga munhu akadaro ndimbo ndigavachimbondipowo wekumadokero atatipowo mari yekuveka magwenya emagetsi.
Vanoongorora zvimatongerwo enyika vakazvimiririra vatakura zhangazha vanoti kushanya kwava Jinping hakusi kweushamwari chete asi kuti vari kutouya ya kuzotsvaka mabhizimisi pamwe nekuona kuti makambani kunyika kwavo haasi kuvhiringwa muno.
Kushanya kwa president weChina kuZimbabwe kunotaridza kuti look east yacho inoita seinoshanda, asi havasi kuuya kuzoti tiri shamwari chete. Vari kutsvagawo mari dzavo mabhizinesi avo kuti abudirire muZimbabwe uye kuti Zimbabwe isakanganisa madhiri kana kuti zvavakawirirana nehurumende yeChina. Ndo zvavanonga chifambira izvo.
Vazhangazha vati kushanya kwava Jinping hakubvundusi nyika dzakaita seAmerica uye havaoni mutungamiri weAmerica achishanyira Zimbabwe munguva pfupi inotevera.
Handioni mutungamiri weAmerica achiuya kuZimbabwe asati apedza kutonga kuAmerica kwacho. Handitombooni kana anovatsiva achiuya kuno kusvikira Zimbabwe yawirirana nemaamerican kuti masanctions anobva sei, zvavanofunga kuti zvakaipa muZimbabwe zvagadziriswa here nokudaro nokudaro. Asi vachatumira havo vanhu vari kumusorosoro kwehurumende dzavo kuti vapfuurewo nemuZimbabwe vanzoti vanogona kutoo mabhizinesi akaita sei muZimbabwe.
Mumwe muzvina bhizimisi amaitendai anapiri vanoti zvakakosha kuti vabhizimisi vemuno vashandise kushanya kwava Jinping kutsvaka mikana yekudyidzana nevemabhizimisi vekuChina.
Saka kuuya kwemutungamiri wekuChina zvinonakira vane mese yekuzviona, asi munhu wega wega krieta ikonomi yakwe iwewe. Chii chauri kuita kuvandudza upenyu hwako? Kozi muupenyu hapana achakuvandudzira hwako iwewe.
Pave nemakambani akawanda ekuChina ari muZimbabwe anochera zvicherwa zvakaita semangoda, goridhe nezvimwe, uyewo dzimwe dzinoita zvekuri madonje nefodya. Zimbabwe neChina dzakatanga ushamwari kare apo China yaibatsira varwi vehondo yorusununguko. Chinawo iri kuramba ichitsigira Zimbabwe kusangana reUnited Nations, uko yakaramba kutsigira zvaidiwa nedzimwe nyika kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi neUnited Nations. VaJinping vari kushanya muZimbabwe kwemazuva maviri uye vachashanyirawo South Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.